vanhu vakawanda munyika vari kugunununa zvikuru nekukwira kwemutengo yezvinhu zvakakosha mukurarama kwavo mazuva ose. Panguva iyo huremu hwemari yemunyika huri kuramba huchienda kumawere. Mumwe mugari wekushurugwi mudunhu remidlands, amai Pesipa Zvakavambwa, vanoti munzvimbo yavanogara hakuna chiri kutengeka sezvo vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu pamadira ajojina. Amai Pazvakavambwa vanoti marita maviri emafuta ekubikisa vaitenga nemadhora makumi mapfumba munyika ichangovharwa ava kuita madhora zana nemakumi matatu, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achidaidzira zana nemakumi maviri emadhora emari yomunyika.
Ha, madhurire zvinhu kuno akaipa nelockdown. Shuga iko zvino iri kuita 120, cooking oil 130. Hatizi kuti panopera 21 days tinenge tiri papi. Hatofunga tinotenga chingwa $500 chaiyo.
Mumwe mugari wekwafurusa kushurugwi kwekare vaGraham Gavi vanotiwo marita maviri emafuta ekubikisa ari kutengwa nemadhora zana nemakumi mashanu munzvimbo yavanogara. VaGavi vanoti vari kushamiswa zvikuru nekukwira kwemutengo panguva iyo huremu hwedhora rekuamerica hwakagadzikana zvikuru.
Zvinhu zvinamira zvakanaka. Nyaya yelockdown vanhu vari kutengesa kuno mareserva vakaretewa advantage yeizvizvi, saka zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Vana cooking oil going at 2 liters going at 150, shuga iri kuita pa110 dollars. Bondi theni kana ri doro iri ma super aya ari kuita pa$35. So mamirira zvakaita iwa zvinhu zvakakwira zvisingaiti. Vanhu vari vakatora advantage yelockdown iyo, saka vakakwidza zvinhu. Everything is up.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti ichokwadi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kukwira zvakanyanya kubva panguva yavharwa nyika mwedzi wapera. Asi vamutasho vanoti vezvitoro vari kuita izvi nekuda kweunyire sezvo zvisiri pamutemo zvavari kuita zvekukwidza mitengo yezvinhu.
Mitengo yakatanga kukwira pakatanga lockdown kunyanyanyanya, ndopatakaona mitengo ichikwira zvisina tsarukano. Wakawanda hunyire, hapana chikonzero chinobatika, vakawanda vakangotorawo mukana uyewo nekuona kuti zvitoro zvakavhura panguva ino zvishoma, vamwewo ndobva vangotora mukana iwoyo nekukwidza mutengo.
Vamutashi vanoti mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, sangano ravo riri kushanda nehurumende kuitira kuti kuvhurwe zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya kusanganisira zvidiki sezvo zvimwe zvitoro zviri kutora mukana wokuvhurwa zviri zvishoma zvichibva zvakwidza mitengo yezvinhu sezvo vanhu vanenge vasina kumwe kwokunozvitenga.
Saka muri kuona panguva inei tiri mushishi kuti tinge tichiita ongororo nekuvhura zvimwe zvitoro zvakawanda zvinenge zvichibata zviri pamutemo, asi zvanga zvisina kubvumidzwa kunge zvichivhura pakatanga lockdown. Nekuti panga pangotariswa vezvitoro zvihombe izvi zvine mazita akanyanya kuita mukurumbira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari munyori wezveupfumi muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatapiwa mashakada vanoti vanofungidzira kuti kukwidzuka kwemutengo uku kunogona kukonzerwa nezviri kufungidzirwa neveruzhinji kuti mushure mechirwere cheCOVID-19 munyika munogona kuita dambudziko rekushomeka kwezvinhu. Asi vamashakada vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwemagaro.
Zvinhu zviri kukwira mumato ndaa yekuti mwana anozvina bhizinesi ari kufunga kuti kana COVID yake lockdown yake itanga kuina mashopisi nekuti hakuna production kutiarafunga kuti pari zvinenge kana super profit dzine inosikati yakapedzera inyaya
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa Mugwadi vanoti vemabhizimusi makuru kana madiki havafanuri kufunga zvekuita mari yakawanda vachishandisa mukana wokuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hakuna munhu anofanira kutora nguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti afunge kuti wamukana wokuita mari. Handizvo. aisi nawe yokuita mari kuti vanhu vari mu lockdown nekuda chirwere chatekeshera pasi rino inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake kubatsirana navatungamiriri kurwisa chirwere ichi saka kukwidza mitengo yezvinhu zvakakonesha zvinoshandiswa navanhu hazvitenderwi uye hazvidikwi ani naani ari kuita mabasa iwayo vari kuchora mutemo and mutemo wenyika uchavabata sokutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangavo
hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekutengeserana amai sekainzenza vanga vasiri kudavira nharembozha yavo asi mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasatora mukana wokuvharwa kwenyika vachikwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano vakati mitemo yenyika ichabata vese vanoita zvisiri pamutemo zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose kunyange hazvo dziine nguva dzakasiyana dzekuvharwa yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi icho chakatanga kuchina gore rapera ndakamirira studio 7 mushurugwi ndini Rutendo Mawere.